taita chirongwa chekuti tigare nekurara muAfrica Indy Square kwemazuva 16 days and nights. Tiri kuda kutaura nyaya dzatoda kuti hurumende yeZimbabwe igadzirise nekukurumidza.
Chii chanyanyoita kuti mufunge kurara nekuswera munzvimbo iyi? Madii kungoratidzira muchiita zvamaita makore ese zvokuenda kana nemagwaro enyunyuta nezvimwe zvakadaro?
Taona kuti kunyunyuta tichingoita zvezuva rimwe chete tichienda chinhu chisinganyatsi kupa mubayiro yatinonga tichifunga kuti mari zvao tatinofunga kuti tinokwanisa kuwana. Saka tafunga kuti aiwa nekuti hatina mari, hatina chii. Tikangogara tagara panzvimbo imwe chete totaura nyaya dzedu mumazuva 16 iwayo, tatiri kuda kuti hurumende yeZimbabwe inge ichigadzirisa zvinhu zvakatirerukira paumwe, uye zvinorakidza futi hurumende nevanhu vese veZimbabwe kuti aiwa hatisi kuita zvidambe tambe, hatisi kuita zvekutamba, tiri vanhu vakazvipira kuti nyaya dzeZimbabwe nyika ino inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende, inofanira kuteerera vanhu. Saka isu vanhu tiri kutaura hurumende ngaiteerere.
Sei masarudza mazuva 16?
June izuva reDay of the African Child, zuva rinorangarirwa mwana akazvarwa muAfrica. Saka takafunga kuti kubva musi wa 1 June kusvika musi wa 16 sevana vakazvarwa muAfrica tiri maZimbabwe zvakare tirakidze nyaya dzedu, tichiti hurumende igadzirise nyaya dzedu kusvika musi iwo watinoti nhasi tiri kurangarira zuva redu.
Munenge muchiratidzira muine zvinyorwa here kana kuti mune dzimwe nzira dzekuratidzira nadzo?
Kuratidzira kuchange kuchiitika kwanhasi ndekwekuti tavatamo usiku wapfuura uyu. Nhasi tikange tichitaura nemajournalist nevamwe vanhu kutitaura nyaya yekuti tiri kumboitei muno muswera. Saka yaita kunge izuva rekuti introduction nezvatinenge tichiita. Asi pazuva rimwe nerimwe tinenge tine nyaya yakasiyana-siyana, dingindira rakasiyana-siyana ratinonga tichitaura.